kurongwa kufamba zvakanaka sekurongwa kwazvino zvakaitwa Dhatiri kuGoromonzi South Constituency kuna MP vachikudu. Chirongwa chedu ndechekutungamirira mukuratidza Zimbabwe kuti tinofanira kuchengetedza environment yedu, tinofanira kuchengetedza zviwanikwa zvedu sevana veZimbabwe. President Nelson Chamisa vaitora chidanho iri kuti vakurudzire munhu wese munyika kuti tibatikidzane sevana veZimbabwe, sevana veAfrica, kuti tikwanise kunge tichiita zvinhu zvakadai tese munyika yeZimbabwe kumatunhu ese. Ichirongwa ichi kuparura chinangwa chedu semusangano ndechekuti kumaprovinces kwese, kumaconstituency kwese, kune leadership yese MDC Alliance tinge tichiita chirongwa chekusima miti, nekuti miti ndoupenyu. Isu semusangano tinofarira kuti vanhu vararame zvakanaka, vafeme mweya wakanaka, nekuti ramangwana ravo rinenge rakajeka pasi paPresident Nelson Chamisa.
Sei vaChamisa vasarudza kuti vange vachienda kudunhu reGoromonzi?
Haisi nyaya yekusarudza kuenda kuGoromonzi, asi zvinhu zvatinoita gore negore. Munoziva gore rapera vakasima miti kuparura chirongwa ichi kumarondera. Gore rapfuura rimwe racho vanga vari kuNorton vachiparura futi chirongwa chekusima miti. Saka gore rino tangoti tiende paGoromonzi, gore rinouya tinge tichienda kumwe, zvekuti gore negore tinenge tichienda kumatunhu akasiyana siyana mukuedza kukurudzira nekutungamira pachirongwa chekuti Zimbabwe inge yakajeka, inge ine environment inenge ichibatikidzwa nevana vese veZimbabwe kuburikidza nekusima miti, kuburikidza nekuita zvinhu zvakanaka mumacommunities.
Miti mingani yakwanisa kunge ichidyarwa uye ndevanaani vakwanisa kunge vari pachiitiko ichi?
Miti dzasimwa zuva ranhasi dzasimwa dzakati wandei. Ndingakwanisa kuduma but dzinopfuura 200 trees dzasimwa. Vakwanisa kunge varipo ivo President Nelson Chamisa nemutungamiriri weGoromonzi South vachikudu vanga varipo, nemamembers vakuru maprovincial executive members edu, manationalization members vanga varipo, nevakuru vakuru veconstituency musangano wedu MDC Alliance, neruzhinji rwakariripo rwakwanisa kuti riitorewo miti rwechisima. Ndosaka taura kuti vanhu vasima miti vakati wandei, asi vaparura ndivo President Nelson Chamisa.